Composite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kufandesu mchurongwa chedu chanasi. Ini, njini tanono kawande, njini mu Washington DC, ndi chiti ezu ino iziri mchurongwa chanasi.
Maunera nda ita ndi kutila shia ipule za kutaisi kutura chimbo. Nye kutikuni masanctions ya yapuwa. Izara tika kutila shia ilikula amba ichita.
Mutungamiri we America va Joe Biden vanotemera zvimwe zvezvirango pa Russia.
Itokwadi kune mukomana nemakore 17 asungwa nemapurisa elo in order kuplawayo kuchinza atuka mutungamiri wenyika kaenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old.
Umwe mukomana wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, makoach, mareferees. Pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndiwo kubasa nhabvu, but onai zvati zvese musango. Ah, zvinonyadzisa izvi.
Sangano renhabvu reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvezvimwe zvirango zvitsva zvakanangana neRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine, vachiti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin ndivo muparanzongo, uye vakasarudza vega hondo iyi vachiti nyika yavo icharemerwa yega nematano avo aya. VaBiden vakati zvirango zvitsva izvi zvakanangana nemabhanga eRussia, vana muzvina bhizimisi vepamusoro pamwe nemapoka eunyanzvi hwepamusorosoro. Vakativo America nemadzisawira ayo vachavhara pfuma yemabhanga makuru mana emuRussia kudzika mitemo inorambidza kutengeswa kwezvigadzirwa zvemuRussia pamusoro pezvirango kune vemabhizimisi vepamusorosoro. VaBiden vakatiwo zvekare America ichawedzera mauto ari kuGermany kusimbisa NATO zvichitevera kupindwa kweUkraine uku. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo avo vanoti kunyange hazvo vaBiden vawedzera zvirango, havaoni Russia ichidzora tsvimbo zvekuti ingamira kurwisa Ukraine.
Ndaichokwadi ndazvinzwa vaBiden vachitaura kuti vawedzera masanctions kunyika yeRussia. Asi maonera ndaita ndekuti Russia ikuratidza kuti haisi kudzora tsvimbo nenyaya yekuti kune masanctions ayapuwa. Izvi zvaratidza kuti Russia iri kuramba ichiita kuti zvainoda izvi maems ayo iyo aramba ari kuramba akatsikirwa, nokuti pavakatozotanga kurwisa America yanga yatotaura kuti tapa masanctions pamba masanctions angari. Saka kuwedzera kana kusawedzera hondo iri kutonzi irambe ichienderera mberi.
Saka zvinozorevei matanho ose ari kutorwa neAmerica nedzimwe nyika dziri muNATO aya?
Chiyakaipa panyaya yehondo ndechekuti hondo inokonzera suffering individual person ari muroad. Hokuzi ndaona kuti kuUkraine hakusina kugadzikana izvinezvi sezvo Russia iri kureta ichigomba, asi vari kufa haisi America, vari kufa maordinary people who are on the streets. Saka ndokushata kwehondo ikoko. Zviri kutoreva kuti vanhu vachasafa wese. Ndaona hangu kuti hondo yekuUkraine iri kuafekta nyika dzakawanda, kunyange umwe muno muAmerica tiri kuafekta. Peturu iri kukwira, mashares adzikira kunavo vanotengesa mashesa hao atikira kuti zvina zvakumira zvakanaka.
Yova Biden vazivisa kuti vachawedzera mauto yeAmerica achanga ari kuGermany. Zvingareva here kuti tingazoona America ichipinda kunobatsira vanhu vemuUkraine?
Ndavanzwa vaBiden vachitaura kuti ivo havasi kuzopita kuti mauto avo apinde muUkraine, asi vari kuzobatsira avo venato kuti vavange vave safeguard, kuzi vati ivo vari kuda kubatsira vamwe vavo kuti vasaatakwa, kwete kuti ivo varikuda kuita kunondawo hondo neUkraine kuti vanoisa masoja avo muUkraine. But you never know, zvinoitika ndezvekuti mapoliticians vane zvavanotaura kuti zvinoitika, zvimwe zvacho zvisingazoitika, but isu tichangomira toona kuti zvakamira sei.
Zvii zvingadzidzwa nehondo iyi varuzvidzo?
Hondo chinhu chakashata, hatiri kunyepera, because hondo inoita kuti upenyu hwemunhu hutambudzike. Asi zvatiri kuona zvikuitika kuUkraine, pamunonzwa zvinhu kwaitika world war, ndokutanga kwazvo izvozvi, bhikozi America ine shamwari dzayo, iwo Russia ine shamwari dzayo. Saka shamwari dzeRussia hadzizoregedza shamwari yavo ichirwiswa, uyezve shamwari dzeAmerica padzinenge dzichirwiswawo, America inenge yakuda kupindurawo. Saka ndopamunonzwa kutanga kunoita world war. Saka tikungokumbirisa kudai vanhu ava vaita sevanzwisisana hondo iyi yarikedzera kuenderera mberi.
Zvii zvingaitwawo neRussia kana yadawo kudzosera zviri kuitwa neAmerica?
Russia tinoziva kuti panyaya dzenuclear inenge yakati simbei, uyezve shamwari dzavo dzana naNorth Korea dzinenge dzakati simbei pamanuclear weapons. Saka hazvina kunaka, isitongokumbira kudai zvarekedza kuenderera mberi, because vanenge vakuda kutotesta nezvimwe zvombo zvisati zvashandiswa. Kutesta kwacho kune kushorresa vanhu vakawanda.
Tinoona kuti nyika yakaita seZimbabwe inodyidzana neRussia pamwe chete ichidyidzana zvakare neUkraine mukutengeserana. Hondo iyi inosiyawo papi nyika dzakaita seZimbabwe idzodzi?
Ya, hondo iyi inokwanisa kuafekta vana veZimbabwe, bhikozi tichitaura kudai so tinotoziva kuti kune vana veZimbabwe vari kuRussia, vamwe vakaenda kuchikoro kunodzidza, vamwe vakaenda kunotsvakawo mari neupenyu hwavo. Saka kana ya hondo iyi inenge ichiafekta Russia, neZimbabwe inobva yazoafektwawo. Saka ndinogara tichingoti hondo chinhu chakashata. Saka tachingoti dai hondo iyi yarekedzera kuenda kuperi, vanhu vagara pasi vataurirana madialogue kana kungowirirawo, bhikozi vana veZimbabwe vanhu vari kushupa, vagara vari kutambura izvinezvi, sokuti ikonomi yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Kwozoita hondo imwe kunana Russia inozoafrika futi maZimbabwe tinoona zvisina kunaka.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo vari parunhare muColumbus, Ohio, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi imwe nezveupfumi dzinoti zvirango zvatemerwa Russia izvi zvichabata vanhu veRussia zvikuru, asi vachiti zvirango izvi zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muAmerica, zvikuru mafuta ekufambisa dzimotikari. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nehurumende yeAmerica nemadzisawira ayo zvichavhiringa zveupfumi hweRussia uye zvigoomesera avo vagari veRussia. Muzvinafundo Masocha vati vagari veAmerica zvichambovaomerawo, asi vachiti vaBiden vanogona kushandisa simba ravo kuti zvirango izvi zvisanyanya kubata vagari veAmerica.
Nyaya yezvirango zveupfumi ichanyanya kubata zvakanyanya upfumi hweRussia navanhu veRussia, nokuti zvaitwa navaBiden neshamwari dzavo dzokuEurope dziri muEuropean Union, vana France, vana Britain, vana Germany nedzimwe dzose dziri mubato nzaimomudo zvokupa zvirango zveupfumi, kutangira zvose zvose mabank, nokuti upfumi hwenyika ipi neipi zvahwo hwakabatwa namabhengi, ndokunosvika mari ikoko ndokwadzinofambiswa kana nyika ichida kutenga zvinhu zviri kunze kana ichitengesa zvinhu zvayo kunze, mari inopinda nomumabhengi. Saka zvaita hurumende yeAmerica neshamwari dzayo kupa masanctions, kuvhara mari inobva kunyika dzakaita seneAmerica kana yaRussia yanga ichitengesa zvinhu kuAmerica ichiisa mari ikokoko kana kukwereta, zvavharwa izvozvo. Zvinototi mamwe mabhengi okuRussia atoudza vanhu vavo makastoma avo kuti makadhi enyu amaaminawo mavhisa kadhi ayaya pamaster kadhi ayaya haachazokwanisi kushanda kune dzimwe nyika, kana mamuchida kuita mabhizinesi enyu muchipodha zvinhu kune dzimwe nyika kana kutenga matikiti okuenda kunzendo dzenyu, makadhi iwayo haachashandi. Saka zvinobva zvabata mbira dzakondo ufumi kwenyika ye Russia zilo zo pambiraje patirose nukuti Russia ine oil ya ino tengesa Ukraine ine oil zekare saka kurwisa na kurwita nyika hizo zokreto oil yoyo isa kwanisa kufamba ichienda kwenyika tanga ichifamba tidora watu kwa Amerika mbuno oil yato kuira nasi oil ya kuira patirose petro ni diesel kwa Amerika zato kuira zicha pambira zete kusika kuna na Zimbabwe huko kungu kuira wakuneta petro kukuira kuneta mtengu ya zese pamwichete na mafiza hawa na wikikoro zese zipambira patirose njyo patashi kwa ipa babo Amerika ikaraba ikuwe zera zekari u masanctions iwayo ichendera wakuti Russia ichangi ichiramba ere ichi kukisara ne Ukraine.
Kana takatarisa America ya dze upfumi hwe America. Chichatanga kukanganisika chii pamusoro pezvirango izvi. Chichatanga kubata vagari vomu America chii.
Chinotanga chaizvo chatotanga mu America kubata vagari vomu America kukwira kwepetro nedizeri. Nokuti zvatokwira petro nedizeri izvozvi zvinozotevera zvikira mangwana riri kutevera ndiyo kuti zvinhu zvinenge zviri muma mashopu zese izi zvichakwira mitengo yazvo ndo mamiriya zvakatoita izvozvi izvi kuti ukaenda pama filling station kunana California unotaura kuti gari ngatova kuma $5 kuno kunana Ohio uno kuti akuona kuti gari ngatosvika kuma $3.50 uko tikatarisa paiva nepetro gore rapera tinoona nguva dzino tinoona kuti petro gore rapera kubadzira yanga yakachipa kudarika petro yaiti zvine zvekare tinoona kuti America dhora racho razvinongoswa chaizvo nokuda kwekutumirwa kwaitwa pamasoja anosvika 7,000 kuregion yeukraine ikoko kuda America nokuti mari iyoyo yokutumira masoja iwayo yanga isipo saka inobva yazvinongusa dhora kuzvinongusa kwainoita dhora raunenge wakabata iwe uri kuzimbabwe kana uri uri pasi pese racho zvinongoswavo harichakwanisi kutenga zvinhu zvaraidero richitenga nezuro racho harisina simba
muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mumwe mukomana ane makore 10 wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Gwetari riri kumirira mukomana uyu vaqovani Stole vekambani yemagweta yenguve Atenis iri kuBulawayo vanoti mukomana uyo vasina kudoma nezita sezvo asati asvitsa makore 10 akasungwa nezuro akambochengetedzwa nemapurisa vasati vamuisa mumaoko avo kuti vazoenda naye kudare nhasi. VaStole vanoti mukomana uyu akanetsana nemumwe murume akange akapfeka hembe yebato reZANU-PF. Mushure mekunetsana uku, wechidiki uyu akazoti kumunhu akanga akapfeka nhumbi yeZANU-PF, chibva pano uri kundibhowa nehembe yawakapfeka. Izvo zvakazoita kuti murume uyu aende kunomhanyara kumapurisa kuti mukomana uyu akange atuka mutungamiri wenyika. VaStole vanoti mutemo uyu unofanirwa kubviswa sezvo paine katsika kekuti unoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kutaura vakasununguka. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi une mukomana ane makore 17 asungwa nemapurisa eLaw and Order kuBulawayo kuchinza atuka mutungamiri wenyika. Taenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old. Saka has released in my custody. Chenda na yegu court.
Arukunza hatu kamtunga miru wenyika jaita se chicha itik.
Panezwa arukuta ura iye. Nezwa taura na iye ya kamtungisa. Iye arukuti anomziwa complainant. But wakata za kuhirirana on something else that is unrelated to the offense. Arukuti iye agazoti after some time. Iwewe usarambe uchitaura nini t-shirt ya waka feka iwe inondipoa atirewa kuti t-shirt ya ZANU-PF saka pagati haa inondipoa tukifarira uyu ndo paga faenda kumapurisa katino uyu ataura achituka president.
Tishitarisa mutemo weZimbabwe kuti muna asungwa achinza atuka mutungamiri wenyika zvinenge zvaita sei unobvumidza here mutemo kusungwa kwemunhu kuti atuka mutungamiri wenyika
kune mutemo wakadaro mtemo yo isusu tukuona kunge mwe mtemo unofara kubviswa because mtemo iya yekutika it has got a tendency of suppressing the freedom of speech mtemo yekudara yana Smith yainga zvingatombofanira kuti tinganhasi tingotaura kuti mutungamiri ari kutukwa achitukwa achitukwi kwei ko ungaona vanhu vachikutuka uri mutungamiri unofanira kuintrospecta ka pane chiri kuitika
saka imi semagweta muri kutora matanho api apa
hatisati tatora mainstructions from our clients kuti tizive kuti tichaita sei but we definitely going to raise a constitutional issue but now mtemo iyi chekutanga ndechekuti munhu iyeye haangaende kupinda mukoti tinotanga ndechekuti mapepa anogadzirwa nemapurisa oenda kuattorney general's office anokonfirma kuti this conduct can be prosecuted or not saka hatisati tasvika kunyaya yekupinda mukoti tonyatsodhila nenyaya iyo
gweta vangovani stole vekambani yemagweta yenyuve attorneys iri mubhulawayo vari parunhare mubhulawayo makare najonga kandemiri westudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 378 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe 5390 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 234,967 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 4,347,329 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi masere nechimwe zvine makumi mana nevatanhatu 3,381,046 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuruzana negumi nezvitatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevaviri 113,462 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti vashandi mune zveutano kusanganisa vana chiremba vakoti nedzimwe nyanzvi vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Chronicle rinoti gurukota rinoona nezvemari vamuturi nyuve vanoti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuAmerica kunyange hazvo uremu hwedhora reZimbabwe huchiramba huchidzika uye mitengo yezvinhu ichikwira. Financial Gazette rinoti Zimbabwe National Roads Authority kana kuti Zinara iri pakati pehurukuro namabhanga ane chitsama kuti ikwerete mabhiriyoni mashanu emadhora kupa kumapazi ayo yakamirira nhaurirano nehurumende. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanana kanaka pastudio 7. Nae vana veZimbabwe, toita sei kuna Priscilla Chigumba nezanu PF? Toita sei nai? Nokuti ndio uchiri kutungamirira futi maelection, but kwende kwapera maelection apera hasati abudisa rizauti yekuti vamunanga vakawina nechii chaizvo chaizvo. Kurungo babaika kare chino vawina nechakati vawina. Haana ansa inohwisisika. Figa rinobatika kuti unganzi vamunanga kubawina nemapesenji akati hapana. Ndo muzvina pembezve futi wakatarisana maelection a2023 apa. Toita sei nemunhu kana Priscilla Chigumba kwa ukashia wanyazi kana kushia warukudzwa huna chimiro pano panyika izvipo munofamba mu unyadzire pana vese vari kuchema vese vari kuchema nema newe Priscilla Chigumba nezanu PF yako usamboti taura kuti kwa wakazvimiririra zeki yakazvimiririra izanu PF
akadi makadi ana mukoma wande nevamwe venyu kuda kutaura pamusoro pemusangano wakaitwa musi Sunday navachamisa. Totenda ruzhinji rweZimbabwe rwakuda shanduko zvisiri zvekumanikidzwa kana kuita sei. Munhu kuzvifungira ega ari kwaari kuti inini zvezana handichada 41 years dzawandisa takuda change munyika. Change ndeyatakuda. Ndinoti kuna amunangarwa. Dai vari mumwe munhu vachiregedza zvavo kunopa speech kumarari. Ngavatsvage mumwe munhu anonopa speech. Kwete ivo vanoswera vachitaura zvinhu zvisina kana nemusoro. Unototi nhaini munhu shuwa shuwa angataure kuti hanzi dai ndasinganamate ndingadai ndaiti vanenge vavasunga vavape mapiritsi ose iwayo avanenge vachimwa ivo vana vechidika vari kukonzereswa nei kuita izvozvo zvemadrugs. Ndimimi mamunangagwa muri kukonzeresa izvozvo. Vana havana mabasa, vane pedzisira vakuita zvinhu zvisina kana nemusoro pamusana pekuti havana chokuita. Saka havana dzimwe pfungwa dzimwe dzavanadzo kuti vorarama sei. Saka ndo vari kukonzeresa kuti madrugs iwayo avepo. Vakutaura zvisina musoro. Da vachiregedza zvavo kuadiresa because izwi ravo rinototirwadza, rinototibo. Hamene vanhu vanenge vachipururudza vari ikoko kuti vanenge vachipururudzira zvisina musoro izvozvo kuti zviita sei. Ini handina zvangu mazhinji. Ndinoti 2023 chamisa muofisi ari kukuya kustate house vasingadi vachiti.
Makadii vana Jonga kandimire nevamwe vese vashamarari ende vanhu ava zvavanoita vanhu veZANU PF vakava nevezeki vachoka. Inini zita rangu rakachinjiwa nzvimbo yandinovhotera ndobva ranyorwa kunzi ndofanira kuvhoterwa. Zita rangu ndobva ranyorwa zita rangu rakanaka nesenemu namba dzitupa dzakanyorwa zvakanaka asi ndobva ndanzi ndiri mukadzi, ndobva ndanzi gender female, ndobva ndanzi ndofanira kuvhotera kuBetty Bridge. Asi manyero akaita kuBetty Bridge vakabva vandinyora nehouse namba handizivi vakati Betty Bridge dzibula vadzimu vozoti mberi kwacho Midlands kureva kuti vari kutageta mabony free ose kuti asavhota. Ndo ari kuvhiringidzwa kuti asavhota. Saka ndokwavanonge vachikangasa kunyora nzvimbo dzavanovhotera vacho vabvisa. Saka vana vazvozvokwadida ipapo pada kuongororwa kuti zeki isaita zvairi kuita nekuti pana mugabe asati afa hatina kubvira tazviona. Munhu aingorejista ka1 uchitora chitupa waiti chiro pauchida kunovhota ingonoona zita rako ririko kuti zvavari kuita iko zvino. Vanhu vakaoma.
Takafara nerali yakaitiwa napresident Nelson Chamisa iyo. Zvinongooneka kuti ndiyo oga munhu anoda kuunganidza vanhu muZimbabwe vasina kubatirwa shamu. Vanhu vachienda vega kunonzwa mashoko apurezidendi wavo. Uye ndiani umwe purezidendi akambounganidza vanhu kavanhu vakukwira muti sezvinoita purezidendi Chamisa? Vanhu vanosvika kukwira muti vachiva pokugara vaenda vega vasina kubatirwa shamu. Saka tinongotenda dai Mwari vatichengetera purezidendi wedu iyo vasvika pakutonga nyika pasina zvanyanya kuvavhiringa-vhiringa. Uye murodhiumu tinovaziva kumana vezanu dai Mwari vagona kuvachengetedza murodhiumu varege kuvhiringwa murodhiumu. Tanzwa nekugara mudondo kusouth africa kuchakasiya mhuri dzedu kuZimbabwe uko vachingoti kwai tiri kutonga pasina chinobuda 41 years vachidzvanyirira vana. Tichada zvese izvozvo gore rinouya tinotouya kuzovhota gore rinouya tiriko kuZimbabwe ikoko.
Hongu kumaelection sinogona kuenda muchita zvinhu zvamuri kutaura asi zvandinoona ndezvekuti timaorganization takazvimirira tegani kana kuti mapato ito takazvimirira tegani sana Zesley ana Zeki. Asi makada kunyatsozvitarisa itoto timapato itoto takaumbwa nevanhu vezanu. Hakuna kwatinoenda as long vasina kuzvimirira vari vegani because takada kunyatsotarisa timapato zvakafanira netimakomishini tirikuvambiwa tirikuisa vanhu vezanu mukati. Saka vambofa vakati njira tsitsisa vana Zimbabwe vanongoda kuguta kwavo zvese zvavanoita nekwavo. Tarisei muono kuti ivo kutaura kwaari kuita ndezvekuti hakuna zvakaitika kuZambia zvipi zvakaitika muno muZimbabwe. Wai achisimba nokutaura miromo iyoyo hongu ada kuti pasa kuti tipere simba kana tirose pawa pane zvatinge tichiita. Asi nyaya iripo ndeyekuti vari kutonyatsa kuziva kuti timanhingiri tese timaorganizationi tese taita ziyeko ichichi ivo ndo varimo, ndo vari kumauto, ndo vari mese mese pane zvese zvinoitika muno Zimbabwe varipo vanhu vavezano. Saka ipapo ndokumbira kuti dai dzimwe nyika dzaaterera mashoko edu nokuchema kwedu vanzwawo vapindira My election it was safe like it was 1980. The tender.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinotungamirira nhabvu pasi rose reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Tsamba yabva kumunyori mukuru weFIFA Mzvare Fatima Samora kuna vaJoseph Mamutse avo vakamiswa basa neSports and Recreation Commission. Inoti zvikwata zvese zvemuZimbabwe hazvichatenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika kutanga nezuro manheru. Izvi zviri kureva kuti zvikwata zvevanhukadzi zvevechidiki pamwe nezvemuPSL hazvichakwikwidza makundano nedzimwe nyika. FIFA inoti yatora matanho aya nekutyorwa kwakaitwa mitemo yayo nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission zvitevera kupindira kwayakaita zvekutungamirwa kwenhabvu. Tsamba yamuzvare Samoura iyi inoti vatambi vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wekuve nechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana neCAF. Izvi zviri kureva zvekare kuti kwata chemaorias achichakwikwidza makundano eAFCON 2023 ayo arutanga mwedzi unotevera. Muzvare Samoura vanoti Zimbabwe haichawana rubatsiro rwemari inobva kuFIFA sezvanga zvichiitika makore apfuura. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mulochwa vati havasi kutaura nezvetsamba iyi nekuti havasati vaiona sezvo isina kunyorerwa kwavari. Aimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti zvaitika izvi zvinorwadza sezvo zvichikanganisa raramo yevanhu vakawanda.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, macoach, mareferees. Pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndokubasa munhabvu, but onai zvati zvese musango. Zvinonyadzisa izvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Mususa vanoti zvaitwa neFIFA izvi zvinopa Zimbabwe nguva yekugadzirisa zvanga zvisingafambe zvakanaka munhabvu yemunyika.
Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya munyaya dzenhabvu nokuda kweutungamirirwa unga uripo ihwohwo. Saka danho ratorwa neFIFA rekuti Zimbabwe imbomira, aiwa ndoona sekuti Sports Recreation Commission sezvavakaita chidanho ichocho ngavangoramba vakadzipakata nezano ravo ravakaita irori.
Asi FIFA yapaZimbabwe matanho ainofanira kutora kuti idzoke munhabvu yepasi rese iyi. Inoti SRC inofanira kudzora pabasa bhodhi ravaFelton Kabambo pamwe navamamutse avo yakamisa basa. Tsamba iyi inoti zvekare SRC inofanira kunobvisa kumatare nyaya vari kupomera vakamambo nevamwe vavo yekuita basa renhabvu panguva iyo vaivi vakamiswa basa neSRC. FIFA inoti SRC yakatyora mimwe yemitemo yayo yekuti hurumende haifaniri kupindira zvekutungamirwa kwenhabvu. FIFA yakatora matanho aya mushure mekunge SRC yaramba kudzura bhodhi ravakamambo pabasa sezvaive yatara musi wa3 ndira. Vakamambo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti ivo panguva ino matare havatenderi kutaura nezvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotumira zvimwe zvezvirango paRussia. Mumwe mukomana wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. sangano refifa radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.